Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 30 2020 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yedu yanga isiri kunyanya kukoshesa kudzivirirwa kwecoronavirus. Tanga tichiona mapurisa anga achifamba mudzimotokari dzavo vasina kupfeka mamaski uyezve vakatsikunyikidzana vanofamba vakawanda.
Vandu vevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana kana kuti 574.
Taongorora tikaona kuti ayo chokwadi kumacenters kuri kuitwa matemperature check, kuri kuitwa sanitization, vana vakapfeka mamaski uye mumaexam rooms social distancing iri kuongororwa. Saka tiri kufara chaizvo.
Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reMasvingo Center for Research and Development vaEfrem Mutombeni vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti pane mapurisa mashanu akabatwa neCOVID-19 pavanhu vanomwe vakaonekwa vaine chirwere chine zuro. Vamwe vaviri vakabva kuNamibia. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana kana kuti 574. Vanhu vapora vawedzerawo kusvika pazana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152. Vafa vachiri vanomwe mushure mekunge mumwe mudzimai wekubulawayo ashaya nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vavhenekwa kuonekwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here muZimbabwe kusvika nezuro wakasvika pazviuru makumi matanhatu nezvinomwe zvine zana nevashanu. Kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 kuri kuuya apo vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti vari kurangwa mabasa vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa yeZimbabwe isisina chainotenga. Nhasi sangano revakoti reZimbabwe Nurses Council rakurudzira vashoma vachiri kuenda kumabasa mumaguta nevari kumaruwa kuti vakande mapadza pasi sezvo hurumende isiri kuratidza chido chekutaura navo kubva zvavatanga kurangwa mabasa vhiki rapera. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havasi kushamisika kuti pane mapurisa abatwa necoronavirus.
Kunzi pane mapurisa mashanu abatwa nechirwere checoronavirus hazvinyanyi kushamisa nekuti hurumende yedu yanga isiri kunyanya kukoshesa kudzivirirwa kwecoronavirus. Tanga tichiona mapurisa anga achifamba mudzimotokari dzavo vasina kupfeka mamaski uyezve vakatsikunyikidzana vanofamba vakawanda mudzimotokari idzi. Saka izvi zvinoisa upenyu hwemapurisa padambudziko and kana vachinge pane vabatwa chirwere chekorona kudai chinogona kutekeshera nekuda kwemashandiro avari kuita iwayo ekufamba mudzimotokari vakatsikunyikidzana uye vasingashandise mamaski sezvinokurudzirwa nemutemo.
Izvozvo kuti vabatawo chirwere ichi vari munyika zvinotiratidzeiwo panyaya iyai kupararira kwechirwere mumatunhu kana kuti community spread?
Izvi zvinoratidza kuti zvitakagara tichichema nazvo mazuva mazhinji apfuura tichiti hurumende iri kunonoka kuita inganzi pachirungu contact tracing kuti munhu wese anenge abatwa nechirwere chekorona vanhu vese vakasangana navo zvekunge vari padhuze nepadhuze kutaura nyaya kukwazisana vanofanira kunge vachiongororwa nekukasira kuitira kuti chirwere chisaramba chichitekeshera. Asi izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chave kutowedzera kutekeshera, iyo even tisingatarisi mapurisa ewaya bedzi. Tiri kuonawo kuti vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vasina kumbenge vabva kunze kwenyika. Manamba acho ari kuita achiti wandei.
Pane dambudziko rei apa, tichionawo kuti vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa panguva ino, iwo uwandi hwacho huchiwedzera kudai.
Zvinoisa upenyu hwevanhu vazhinji mudambudziko, kwete kungoti vecoronavirus chete. Tinoziva isu kuti health system yedu yemuZimbabwe yagara izvozvi itori yakatogwadama nezvikonzero zvakawanda. Hakuna mishonga, vashandi vacho vashoma. Saka kana vachinge vaakuzora mumabasa vasipo, zvinoreva kuti dambudziko ratowedzera.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Edgar Munatsi vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare kuBritain, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro. Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanonzi vakwanisa kunonyora bvunzo dzechirungu nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe wevanhu ava muzvare hazvine mukarati avanyora bvunzo pachikoro chemhanyame muchinhoi, vati vaona zvakakodzera kuti vanyore bvunzo nokuti vanga vakagadzirira, nekudaro havadi kupedza nguva nekunyoresa zvakare vachiti mari iri kunetsa.
Sesu vamwe tinenge tichitava vanhu vakuru, saka pamwe pacho patakatanga kudzidza kungana January tichizomboregera tangola kuti tingonyora, because mari zvacho pamwe unongosina, so unongoita kuti kaitongoda kunyora.
Mumwe anyorera panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinhoi, vaMishek Basera, vati gadziriro yavo yekunyora yakakanganiswa zvikuru nekuda kwekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. VaBasera vanoti vainge vasingaungane vachiti zvakaita kuti vasasangane nevamwe kuti vaverenge nekudzidzisana.
Pane zvimwe zvinhu zvaunoziva kuti izvi zvinonetsa, zvoda kuti ukapedza syllabus on time mozvidzokera pane zviya zviya zvaunoziva kuti zvinodi zvinondinetsa. Saka iyo nguva yerevision takaishayiwa, takangozomhanyira unzi munzi wapedza syllabus chete, munzi wangopedza kubva uku kusvika uku, but nguva yerevision chaichaiwa for revision purpose yekuti takuda kuti tirevise tichidai tichidai, ndakaishayiwa. Vanhu vazhinji handingatini ndega nekuda kuti challenge iyo yakaiafekta kunyanya mumataun zvakanyanya.
Ongororo yakuva neStudio 7 pachikoro chemhanyame inoratidza kuti pavana makumi mashanu nevanomwe vanga vachifanirwa kunyora bvunzo nhasi, vatanhatu chete ndivo vatadza kuuya kuzonyora. Pachikoro ichi vanga vachinyora bvunzo vanga vachipiwa maface mask, kugeza maoko, kuonekwa kuti muviri uri kupisa zvakadii, pamwe nekunyika bhutsu mumvura ine mushonga wekuuraya utachiona hwecoronavirus vasati vapinda mavanga vachinyorera bvunzo. Muchungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ACHUS, vaObed Masaraure, vati muzvikoro zvakawanda zvekumaruwa mudunhu reMashonaland East kwanga kusina zvikwanisiro zvakakwana zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Zvikoro zvinji zvatafamba kumaruwa taona, tikatarisa kumashonaland east taona ripoti yekuti wanga uchiti pazvinhu zvo zvadadoma izvi wanga uchiwana chimwe chete kana zviviri, kureva kuti 50% compliance kana vashingirira chaizvo. Kumaruwa percentage wangu vana vaiuya kuzonyora, asi percentage yatakwanisa kuwana inosvika yanga iri lowest, yanga iri 45%.
Vatungamiri weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vati panga paine mutsauko wakakura zvikuru pakati pezvikoro zvemumadhorobha nezvekumamisha, vachiti zvikoro zvemumaguta zvanga zviine zvikwanisiro asi zvekumamisha zvakawanda zvisina. Asi mutauriri webazi rinonyoresa bvunzo zvemuzvikoro munyika reZimbabwe School Examination Council, muzvari Nicolette Dlamini, vati vafara neuwandu hwevanhu vanyora bvunzo nhasi, vachiti vanosvika zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana. Muzvare Dlamini vati bazi ravo raita zvose zvinodikanwa nezveutano munzvimbo dzanga dzichinyorerwa bvunzo munyika yose.
Saka isusu sezimuseki taongorora tikaona kuti aiwa chokwadi kumacenta zikuri kuitwa matemperature check, kuri kuitwa sanitization, vana vakapfeka mamaski uye mumaexam rooms social distancing iri kuongororwa. Saka tiri kufara chaizvo.
Dare repamusoro rakanga ratura mutongo wekuti hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuitira kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutongi wedare redzimhosva mumasvingo vaMboneni Ndlovu nhasi varamba kutambira chikumbiro chekubvisiswa mari yechibatiso chaitwa nemukuru anoona nezvemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development vaEfrem Mutombeni, avari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
VaMutombeni vakasungwa musi wesvondo vachipomerwa mhosva yekutuka nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachivapomera mhosva yekutambudza vanhu munyika. Kweta ravaMutombeni vapatini murere vati vaMutombeni vanzi vadzoke kudare musi wa13 mwedzi unouya vachibva muchitokisi.
Vari kupomedzerwa mhosva yekuti pachirongo yavanoti undermining the authority of the president kauti insulting the president, vachinziwo vakando adresa muswe mugovera muswe chishanu vanonzi vakando adresa vanhu vanga vari pakiu yemazuko paglow vachitaura kuti aiwa imimi nyaya inokunetsai yamuri kusafira nyaya yokuti vamunangagwa nevana vavo vari kubamari. Saka ndomashoko avanonzi vakataura ndaanonzi undermining the authority of the, anonzi insulting the president. Saka takazouya kukoti musi wa28 tichichema chema kuti dai vapuwa chibatiso vapuwa bell kuti vatongwe vachibva panze. So mutongi wakati titiuye nhasi, nhasi tauya magistrate vati waiwa vaMutombeni havagoni kuti vapuwe bell nemhaka yekuti vanotiza kana vachinge vapuwa bell.
VaMureri vati vave mubishi rekuisa chikumbiro ichi kudare repamusoro kuitira kuti vaMutombeni vabhadhariswe chibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Muchuchisi wedare vaMauvin Mapako vati vaMutombeni vakatuka mutungamiriri wenyika pasi chishanu chapfuura apo vakaudza vanhu vaive vakamirira bhazi reZupco vapedza basa kuti vari kutambudzwa navamunangagwa pamwe nevanakomana vavo avo vari kubira nyika mari. Zvichakadaro vemasangano akazvimirira vanoti kukura kuri kuita uwandu hwenhengo dzavo dziri kusungwa kuri kuvashungurudza uye kuri kuita kuti vashande vachitya. Mumwe muriri wekodzero dzevanhu vaBrighton Ramos vanoti kunyimwa kwaita vaMutombeni mukana wekubvisa chebatiso kunovashungurudza nekuti vari kupomerwa mhosva isina maturo.
Iyi ndeyo inonzi state capture of judiciary system yatiri kuona apa, nekuti kutarisa mhosva yacho haina kana musoro. Haina uremu. Tutarisa zvekuti zvikonzero zviri kupuwa neestate zvekuti haana imba. Mutombeni munhu atori nepamba paanotogara. Is a director of an institution inotozikanwa. Saka dare rinongoratidza kuti harina riri kupane influence iri kubva kune mapoliticians vari kuti musamusunungura, nekuti nyaya iyi haina kana musoro asi dare ramba rakabata mukomana uyu.
Nhengo yesangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vaziva nai muzorodzi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa vemasangano akazvimiririra.
Kunyimwa chibatiso kwaMutombeni kunoshungurudza zvikuru sevarwiri vekodzero dzavanhu. Tiri kuona isu tichitobata basa rekuti tichiinda kwaikoti kuti magweta edu amhanye mhanye nebasa iroro kuti vaMutombeni vawane rusununguko kwavo, nokuti tinoona sekuti hapana mhosva yavakapara.
Munyori wesangano rinomira vemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO mumasvingo, amai Lucia Masekisa vanoti vari kurwadziwa nezviri kuitika munyika zvekusunga vanorwira kodzero dzevanhu.
Isu sesangano reSouthern Region tiri kushushikana nekusungurudzwa kusungwa kwawedzera kuri kuitwa nenhengo dzemasangano akazvimirira uye vaturi venhau pamwe chete nevanopikisa. Tinoti kukodzero ikodzero dzavowo kuita basa vakasununguka. Tinoitawo kuti munyika mushandike muve nerunyararo hwejekerere. Tanga tichingokumbira kuvakuru vanoona nezverunyararo kuti vaone kuti chii chiri kuita kuti vanhu vashungurudzwe chichiri kuita kuti vashandi vashungurudzwe. Zvose tinongozvikumbira, tinozviisa kune vanoona nezverunyararo, vanoona nezvekodzero dzevanhu, vanoona nedzekodzero dzevashandi, kuti zviri kuita kuti vanhu vanyanye kushungurudzwa chii.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa, sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuchina rapasisa mutemo wakonzera mutauro unobata Hong Kong. Mutemo uyu waita kuti vanorwira kodzero dzevanhu pamwe neveruzhinji vabvise zvinhu zvavakaisa padande mutande resocial media, izvo zvinogona kuti vasungwe nemutemo mutsva uyu. Muzinda weWhite House uri kuzvidzivirira panyaya yekuti sei usina kuzivisa pamashoko anoti chikwata chevasori vemuRussia vechiuto chakapa mubayiro wemari kuchikwata cheTaliban chiri muAfghanistan kuti chiuraye mauto emuAmerica ari muAfghanistan. Kumbovharwa kwemusika wekutengeserana weZimbabwe Stock Exchange nehurumende kwave kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika. Vamwe vachiti vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave kufunga kaviri. Asi hurumende inoti pane vamwe vari pamusika uyu vari kuvhiringidza upfumi. Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE vaJustin Bwoni vakanyora tsamba kune vanotenga nekutengesa pamusika uyu kuti vambomira kushanda vakamirira kunzwa kubva kuhurumende kuti remangwana ravo rakamira sei. Vanoti vatora danho iri mushure mekuzeya nebazi rezvemari neveSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe mashoko ainge atumirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana ekuti vamire basa. Mumashoko avo kuvatori venhau vaMangwana vakati hurumende ine umbowo hwekuti ZEC yaishanda nevenhare mbozha kuvhiringidza upfumi zvakanyanya nekutengesa mari dzekunze pamukoto uye kudziburitsa kunze zvisiri pamutemo. Nhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vanotsanangura zvinogona kunge zvakapa kuti hurumende ipindire.
Chakanyanya kuti Zimbabwe Stock Exchange inzi ivharwe, pane yatinoti Old Mutual Implied Rate iyo inenge ichikombeya kuti share Old Mutual muZimbabwe rinotengeswa imwe mari kuLondon, imwe mari kuSouth Africa, imwe mari. Saka ukaita cross rate yacho pane rate yaunobuda ukakombeya maprize iwayo, ndiyo inonzi Old Mutual Implied Rate. Saka rate iyo iramba ichingokwira nekuti ndiyo yachiramba ichitevedza vanhu. Ende vanhu vacho vava vari kuStock Exchange ndivanenge vachiti kuti no, nemari yatokuona paOld Mutual Exchange Rate, it means Zim dollar versus US dollar inofanira kuva rate yakati. Saka zvinhu zvisiri linked to production kana to any science or anything. Vanhu vanenge vachingoita gambling and betting basically on a currency, which now puts pressure pa currency. Kuti currency vanhu vanongoti next week inofanira kutodzikira futi. Nokuti kana wakazvitarisa hapana real excuse yekuti izoso mari yakunzi pa black market iri kunzi around 100 to 1 US dollar. But official 57. Right, the difference here is very difficult to explain. Nekuti ukatarisa ma needs akamitwa ne auction, the important needs of the country, that is fuel, medicines, equipment and chemicals, they were met by the Reserve Bank. And anyone wants currency officially anofanira kunge achinoisa bid yake, so that price inofanira kukwira. Asi kana ikasvika pa 57, it means black market rate inofanira kunge iri around that range, at least ikaita kana kuti say 60, that is reasonable. But kana yakuenda kuma 100 hazvina kana any excuse or justification.
Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvina kujeka.
Chatinoziva ndechekuti regulator weStock Exchange iSecurities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission haina zvayati yataura. Minister of Finance haana zvaati ataura. Saka hatisi kunyatsoziva chikonzero yezvinangwa zvesuspension iyoyi, asi zvatinoziva ndezvekuti Stock Exchange platform inoitwa mainvestments nemainstitution akasiyana-siyana nemaindividuals, mapension fund nemainvestor mamwe anobva kunze kwenyika. Saka kususpendwa kwayo kunogona kuita kuti mainvestors vave nedzimwe pfungwa kana kuti vasavimbe neStock Exchange. zvichikonzera kuti isashande zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso.
Zviri kuratidza Zimbabwe haisiri serious about my property rights. Saka mainvestor achatanga kutiza Zimbabwe nekuti mangwana vanongomuka pane mutemo kuti mari yenyu haisviko. Kune vamwe vanhu vanga vakatenga mashares vachida kuchengetedza mari yavo kuinflation. Zvava kureva kuti mari yavo yava panjodzi nekuti haichina value yachawana sinzi zvamiswa. Chimwewo ndechekuti stock market inowana anonzi maportfolio investments. Anobva kunze kwenyika vachivatenga mashares edu nekuti it's an international stock exchange. Saka zviri kureva kuti tatovhara so, tatovhara nemainvestments ivaya. Iriyo nguva yatiri kuda mainvestments kuti auye munyika kuti nyika iende mberi.
Zimbabwe Stock Exchange inoshanda yakazvimiririra uye yakapedzisira kumiswa kushanda muna 2008 apo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yainge yakwira zvakanyanya kusvika pamabhiriyoni mazana mashanu kubva muzana kana kuti 500 billion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwasai mose vateereri vostudio 7 vanoteerera, tinoti makadini ndoitwa mai mwoyo. Ndiri muno muPretoria kuMamelodi. Ndongokurudzira hwangu kuvanhu vanogara muno muSouth Africa sezvo tichiona chirwere chiri kunyanya kukwira every day. Vari kurwara, vari kufa. Sezvo president vakati izvoni zvavo mumaoko enyu, havasinei nokutumira mapurisa kana kutumira masoja. Saka tinokurudzira hama neshamwari kuti please support, zvichengetedzei. Isai mamasiki enyu sezvinorehwa, gezai maoko, sanitizai. Musanyanya kufarira zvikuru sei makawandiwa kuenda kumashopu. Enda kushopu ziva kuti pane zvinhu zviri special zvaunoda undoita. Nokuti chokwadi chirwere chiri kuuraya. Pakutanga vanhu vanga vachiona kunge aiwa inhema. Asi izvezvi wakutoona kuti nemunhu waunoziva umwe wakabatwa nacho. Saka please, tevedzerai mutemo. Garai mudzimba dzenyu. Musabuda pasina zvakakosha zvamunoda kuita. Nokuti chirwere chiri kupedza vanhu. Uyezve nevanofamba futi vachienda kumusha nedzimwe nzira dzisina kumira zvakanaka. Muchandosiyira vanhu kumusha zvino zvikaoma. Saka please, tinokumbirisa nemwoyo waMwari kuti vanhu vaMwari dei mazamawo kuteerera. Ende chiri kutonzi chichatowedzera kudarika zvachiri kuita. Saka tinokumbira vanhu muzvibate muzvidzivirire tisingakanganwi kunamata. Ngatinamatirei kuti chirwere ichi chisadarika neupenyu hwedu. Zvichida chichazopera newe uchinge wapera newewo. Saka tinokumbirawo kuna Mwari kuti Mwari vatiitire nyasha.
Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe, keza maoko iwe. This is my titi, Baba Titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muAsia. Chakanakira Asia, chakanakira United States. Vakadaro muzvare Gloria Steele, mutevedzeri mukuru kune vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUS Agents for International Development kana kuti USAID mudunhu reAsia. Chinangwa chedu muAsia vanotsanangura muhurukuro yavachangobva kuita ndechekubatsira kuti vabudirire kusununguka nekuvhurika uye kuvabatsira kukwanisa kuzviriritira. USAID yakanyanya kubudirira mukubatsira Vietnam kusimudzira kukwikwidza kwavo nekuwedzera jekerere nekuvandudza mafambisiro ezvemabhizimusi munyika iyi. Vanodaro muzvare Steele.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. They have demonstrated the highest increase in terms of the WEFs.
Vietnam yava imwe yenyika dziri kusimukira nekukasika. Tichitarisa mune zveupfumi mudunhu iri varatidza kuwedzera zvakanyanyisa tichitarisa kukwikwidzana kweWEF World Economic Forum pachidano mudunhu iri. Uye izvi zvine zvazvakakonzera kune zvose vanhu vemuVietnam munyaya dzekurarama kwavo pamwe nemisika yeUnited States.
MuIndonesia, USAID yanga ichitungamirira mukusimudzira bandiko remhando dzemoto. Vakadaro mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Steel.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to
tanga tisingashanda neIndonesia zvikuru mumhando dzemoto, uye vanga vasingakwanisewo kushanda kugadzira mitemo yavo zvekuti pakave neshanduko yakawanda nebudiriro mukuvandudza bandiko remhando dzemoto kuti rive rechizvino zvino. Zvakare izvi zvakabatsira senzira yekubudirira yakanaka, kwete kune veMuIndonesia vakadyara mari dzavo chete, asi kune veKuUnited States vakadyarawo mari dzavo.
MuPhilippines, USAID yatsigira budiriro yekutengeserana neumhizha hwepamadandemutande kana kuti e-commerce nezvirongwa zvebudiriro mune zvekuchengeta mari pachishandiswa nharembozha. Izvo zvabatsira vanhu vasingakwanisi kuenda kumabhanga kushandisa nharembozha dzavo kuchengetedza mari dzavo. Zvakazokura kuve chirongwa chekubhadhara nedandemutande, izvo zvave kushandiswa kwete mukutengeserana chete asi mukugoverwa kwerubatsiro kune vanoshaya vari munyika iyi. USAID icharamba ichibatsira nyika dzemuAsia kuti dzive dzinozvimirira mune zveupfumi kuburikidza nekugadzira mashandiro anokurudzira budiriro yevakazvimirira. Muzvare Steel vakati USAID iri kuronga kushanda nedzihurumende kugadzira mitemo yavo kuitira kuti ibvumidze kupindawo kwevakazvimirira, uye panenge paine nhandare yakaenzana kuitira kuti makambani akazvimirira ashande zviri pamutemo. Ayo angari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kana muine zvamunoda kutaura, tapota nyorerai kueditorials VOA Washington DC 20237 USA. Munokwanisa kupa pfungwa dzenyu pamwe nekutarisa mashoko ose ataburitsa papeji reVOA Editorials kana kuenda pa www.voanews.com/editorials.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka ikutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tishange tishendra mberi, tishitarisa nyaya ye chirwere che coronavirus. Icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tirikutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Mure Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi. Nasi maneru na 8 PM.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika hwasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nevana kana kuti 574. Vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kunyora bvunzo dzavo nhasi munyika yose. Mukuru anoona nezvemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development vaEfrem Mutombeni vane nyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 13 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba masocha labo mapolisa laba nxa bebuya ngithi ababuya ngizolondoloza impilo yethu babuye betshelwe ukuthi lingabona abantu ababuthene ebachayene okwakhe ukuthi kubachayela umkhuhlane mbenhayi lokho kasonto yakhe ngoba laba bebuthene bebaningi.
Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamakhulu phose ayisithupha 574, abahlanu babo kungamapholisa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.4 million.
Iministry iprovayidile ama-thermometer, ama-sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama-face mask. So kithi ezimseki sibone ukuthi imhloliso iqalise kuhle sibili.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi labazali bathi izikolo eziningi kwele Zimbabwe bezingakalungiseleli ngokugcweleyo ukulotshelwa imihloliso kaNhlangula lokuvulwa kwazo. Ukwala kwamanye amabhizimusi ukwamukela imali yohlobo lwamabhondi note lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla ebantwini abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga langumvulo abayisikhombisa yibo abatholakale belegciwane leli osokukhuphule inani lasebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe kwabangamakhulu phose ayisithupha 574. Idolobho lakobulawayo libikwa lilabantu abalishumi asebesinde kusifo se-COVID-19 osokukhweze inani lasebesinde kulo mkhuhlane eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amahlanu lambili 152 labulala abayisikhombisa. Asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 67,105. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10,463,840. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 509,352. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose eziyisithupha 5.7 million kubika abenhlanganiso eye-worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amane 383,747 labulala inkulungwane phose ezilishumi 9,691 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 183,421 kubika abenhlanganiso e-African Union. Uzulu weZimbabwe na uveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqhansa kwenani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 elizweni nganye losekuvezwe nguhulumende ukubana kulamapholisa amahlanu asetholakale elalo ligciwane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umabhalane wogatsha lokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana uveze ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegciwane le-COVID-19 okuyisibonelo sokuba labo beyingxenye yalabo abaqhuba umsebenzi oqakathekileyo ama frontline staff ngesingisi. Kodwa abanengi bathi kubangelwa yibuchapa babasesipholiseni bezibona ingani bona bangeke balithola leli gciwane ngendlela abaziphatha ngayo lapho beqhuba umsebenzi wabo bengazinaki njalo bengazilondolozi leziqondiso ze-COVID-19 okufana lokugqoka okuvikela umlomo lamakhala ama mask, ukungathintani mahlayana lozulu, i-social distancing lokunye. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube, isakhamuzi sasemzini weBudiriro, othi bavele bakusola ukwenza kwamapholisa kusukela ekuqaleni.
Laba masocha labo mapholisa laba nxa bebuya ngithi ababuya ngizolondoloza impilo yethu. Babuye betshelwe ukuthi lingabona abantu ababuthene ebachayeni. Okwakhe ukuthi kubatshayela umkhuhlane mbeni hayi lokho kasonto yakhe. Ngoba laba bebuthene bebaningi. I-distance esikhuluma yona le amapolisi babona vele behleka bebabili duzane la duzane.
UDube uthi lalapho kuthiwe balondoloze impilo zabantu bakwenza ngendlela elodlame ehlukuluza uZulu nganxanye bezibeka engozini yokulithola lelo gciwane njengalokho osekusenzakala.
Okuphezulu kwengqondo zabo yilunya. Lokho ukuthi nizabamba umkhuhlane ansoze ngubambe hayi lokho asonto eqakatheke kakhulu kuye. Okwakhe ukuthi nxa ephethe istorobho sakhe sina simene singene emuntwini yinjongo yakhe.
Udokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uxwayisa abasesipholiseni labezomvikela bonke ukuba baziphathe ngendlela elokuzinakekela ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Gentle advice to the police, please wear masks and do whatever you can.
Ngilesixwayiso bakithi kwabasesipholiseni. Ngiyalicela ukuthi libone ukuba liyawagqoka lani lawo ma-mask sikhathi sonke. Lenze konke okumele likwenze ukulondoloza impilo zenu, okufana nokugeza izandla, ukungaphetha sokuyini elisabalalisa leli gciwane okulenza libe yingozi enkulu kuZulu. Liyafana nje njengaye umuntu wonke, kungakho zilondolozeni.
Kwabatholakale belaleli gciwane sekufunyenwe ukuba lanxa inani elikhulu okwamanje kungabantu abavela emazweni angomakhelwane, kodwa ngalezi nsuku labangazake baphume elizweni inani labo selisiya liqansa. Uphenyo oseluthe lwenziwa luveza ukuba abathathu balaba bantu abasanda kutholakala belegciwane le-COVID-19 balithole kobevele esaziwa ukuba ulalo. Abezempilakahle bathi baphakathi kokwenza uphenyo lokudinga ukuthi lo owesine walithola njani leli gciwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi labazali bathi izikolo eziningi kweZimbabwe bezingakalungiseleli ngokugcweleyo ukulotshelwa imihloliso kaNhlangula kanye lokuvulwa kwethemu yesibili yalonyaka, ngoba kungela mpahla eyokuvikela ababalisi labantwana emkhuhlaneni we-COVID-19. Kodwa abohlangothi lwezemihloliso olwezimseki baphambana lalo mbono besithi izikolo sezilungele ukulotshwa kwemihloliso yonali eqaleni namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwemihloliso kaNhlangula kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephambana lesinqumo somthethwandaba waphezulu we-High Court esokuthi izikolo kumele zibe lempahla yokuvikela yama-PPEs, ama-mask lama-thermometer, kukhona izikolo zonke andubana zivulwe. Inhlolisiso enziwe i-Studio 7 eHarare namhlanje iveze ukuba abantwana labadala balowe emhlolisweni namhlanje begqoke okokuvala ubuso ama-maski ababuye lawo, ngoba izikolo zibikwa zehluleka kuwathola eneleyo lama-thermometer ukuze izifundi zihlolwe ukuba azila zibonelo ze-COVID-19 na zingakaqali ukuloba imihloliso. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union, ATUS, uMnumzana Nation Mudzitirwa uthe uhulumende wehlulekile ukupha izikolo okudingakalayo ukuzivikela izifundi lababalisi ku-COVID-19.
Uhulumende akayenzi amalungiselelo aneleyo ukuthi izikolo zivulwe ngedate aqambileyo. Uhulumende lo vele kalaleli ama recommendations ama union, kalaleli ama recommendations e parliament ayonjwa le Portfolio Committee for Education ekahloniphi even i High Court ngoba wanika i order le High Court ukuthi ama examinations kakumelanga abhalwe nxa engasuthisanga ama World Health Organization regulations.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi e Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Jou.
We have received reports from across the country from our members as PTUZ that
sesithole imibiko evele kubabalisi ethi imihloliso eminingi kayenziwanga kuhle. Ababalisi kabayanga emsebenzini njengalokhu esibatshele khona kulandela ukwehluleka kwezimsekhi ukulandela iziqondiso ze-WU ledale le-High Court order. Behlulekile ukupha izikolo zemakhaya ezimbalwa ama-PPEs.
Omele abazali kwesinye isikolo kukomithi ye-School Development Committee owale ukuqanjwa ngebizo uthe izikolo eziningi zemfakose bezingela ama PPEs
safeguard both learners and the teachers against this dangerous disease we not delivered.
Njengalokho esakuthola kugatsha lwezemfundo imihloliso iqale kuhle kodwa lokho esakuthenjiswayo ukuzivikela kulomkhuhlane kakubuyanga. Uhulumende kazange alalele lokho okwathiwo ngumthethwandaba.
Omunye umzali weWarren Park unkosikazi Richard Dube uthi ovula kwezikolo asocebo elihle.
Mina njengomzali ngibone ngani icebo lokuthi izikolo zivule kathesi asocebe elihle kakhulu. Ngiyazathu sokuthi silokhe sizothwa inani labantu ababanjwe iCovid lokhu liqhaza lesiyaphezulu. So ngokunjalo nxa abantwana bengaya ezikolo sokuhlangana abantu abavela endaweni ezitshiyeniwe laphana. Uzathola ukuthi abanye kathesi bayangena bavele eGoli, bayisibo bonke abahamba ngendlela eziqondileyo bahambe beyi-quarantine, abanye babuya labo driver bama-truck, babuya labo malayisha, babuya ngeganga, bavuke ekuseni sebekhona ezindlini. Abanye ngabantwana besikolo ababehambile eGoli, lababalisi ababehambile, bayabuya labo truck driver, bavuke ekuseni sebeseklasini, umkhuhlane usumemetheka.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olwezimseki, unkosikazi Nicolette Dlamini uthe ngendlela abahlele ngayo izikolo eziningi bezilungele ukuloba imihloliso.
Seni abantwana kade bebuyize ebhalisilungu babuyile bonke abalutshwane yibaba abangabuyanga of which thina kasikwanisa ukukhuluma ukuthi umntwana uhlulwe yini ukuthi abuyise ebhala kodwa iministry iprovidile ama-thermometer, ama-sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama-face mask. So, ngithi ezimseki sibone ukuthi imihloliso iqalise kuhle sibili.
Istudio 7 yethekelele izikolo zemzini embalwa yaseHarare ezigoqela iWarren Park 1 High, iMfakoza High, leKambu Zuma, lapho abantwana abakade beloba imihloliso. EWarren Park 1 High, umphathi wesikolo, wale ukukhuluma lentatheli indzaba esithi kumele ziphiwe imvumo lugatsha lwezemfundo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zilakho ukukhweza lolu daba emthethwandaba xa uhulumende engaqhubeka iqinisa ikhanda efuna ukuvula izikolo zona zingakalungeli ukuvikela izifundi kanye nababalisi emkhuhlaneni we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Njalo nje abanhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association labo bayathandabuza ngokuvulwa kwezikolo besithi izikolo kazingakalungeli lesi simo. Lokhu kuphume kungxoxo enziwe nguMike Hobe weStudio 7 loDr Sifiso Ndlovu oweZimta.
Ababalisi abagqibele bahambe abanye behlulekile ukuhamba besehlulwa i-transport. Bashwele indlela zokuhamba nangu phela akulamabhasi kakhulu labade bemekhaya ukuthi baye emaphandleni. Ye, lanxa bebefisa ukuhamba abanye bashwele layo imali ngoba abanye bakhona besebesithi ukuthi bayagada ama-lift bacharge phela imali nge-forex. Bona-ke abayiholi i-forex. Okwesibili, ama-thermometers la okuthiwa angani angumbhobho la athatha abantu bekhatshana kawakho ezikolweni. Kanye nezemadolobheni zishotile kanti-ke labazali bakhala ngumuntu abalamali ukuthenga ngoba imali yakhona nangu phela ifunekala nge-forex ukuthi uthenge lokhuyana. So kuyashengisela ukuthi lanxa kuzavulwa laba bavulwela laba benelise ukuhamba bazabe sebesiyazibophela nje baze basikrinwa ngendlela efaneleyo. Kanti-ke uhulumende la uphake wenza i-training yesikhekhekhe abeyeza ngempelaviki ezama ukugcwalisa lokho kwakufakwe yikhothi ukuthi akwenziwe kwakavulwa. kodwa ke abanye abantu bekhona befundela ukuthi kanti kusebenza njani. Bephiwa izikhundla zokuthi uzaba ngu-health master, umuntu evele engazange ayebe umuntu ofundele lokho. Ngaleyo ndlela-ke kusho ukuthi lalabo abahambileyo baza kubona kunzima ukusebenza kanti le mpilo yabo iyabe ingafikelekanga. Abafundi baza kuzala amamaski abo emakhaya kuthiwa akhona asezikolweni, kodwa sisesibuze abaningi abasesikolweni bebengakabona lawo mamaski. Kanti-ke obese kukhona amanzi lawo okugeza ayesula amagciwane.
Bakhona yini ababalisi abasebefundisile ukuthi basebenzise imitshina leya yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus?
Bakhona balutshwana-ke nje abanye bakhona bebengifuna betrainwa, but ngempela viki abanye ade bekuthiwa bayatrainwa betrainwa ngolwesihlanu kuthiwa train the trainer la esesikola kufuthi ayifundise omunye. Hayi, ngibona ngathi kwenziwe isikhekhekhe, uhulumente uyiphekele umoya emsibili. Kule mbozi enkulu sizayibona-ke kulokhu kule mihloliso yalo nyanga le kaJune 2020.
Njengoba yena uhulumente uthi uzaqhubekela phambili evule isikolo, kuzabe kusebenza njani? Kuzabe kuhamba njani?
Yikho singakwaziyo ukuthi kuyasebenza njani nxa sisho ukuthi kule ngxabangxoza kujokhwalokho. Basiphendulile sibilaba abalisi abaningi sebeze becabangela ukuthi mhlawumbe thinethu esibalahlele igama. Kanti besikhuluma ngale nto kusukela ngenyanga kaMabasa ngo-April ukuthi ake silungise nini sisiya phambili lapha siplani. Kodwa ngibonayo ukuthi uhulumende usuke wasesehluleka ukuthi afake amaplani adlulileyo. Nanku le mali ibingakaphumi, bathi bona bazuza imali ngolwesithathu isivela kunongqongqoshe wezemali, 11 million iyade betatazela ngayo bebhoda ilizwe lonke leli bedinga izinto lezi ukuthi zibe khona ezikolweni, but sokusela amalanga kuphela amabili. Ngazi-ke ukuthi okwehluleyo ukuthi batshintshe ilanga leli kuyini.
So ababalisi abangaphandle kwenhlanganiso yezimtha bazabe bekhona esikolo kuzini?
Ukuthi bazabe bekhona kumbe hathi sokungumhlangetha phela nanku phela izimseki lapho nxa ingenisa umuntu ukuthi azoqhashwa ukuthi avigilate kuba isivumelwano sakhe lalowo mbalisi. Bangaba khona abanye abazidikeleyo abazahamba enibazwileyo-ke mina besebenza nabathe bona abafake impilo yabo engozi befakela imali endushala kangaka, okusho ukuthi silakho ukuthi sibe lezikolo ezingafisela ama-invigilators agcweleyo.
Abafundi bona ngokwabo siyazivela ukuthi lapha okwavala isikolo eningi labo abasatholanga ithuba lokufunda kahle, bona batholile na ithuba lokulungiselela ama-exams abo?
Mina ngokwazi wami ngingazi ukuthi umfundi kumele umlolonge ubuye njele umfake umfutho wokuthi ayihlala phansi ahlangane lo mhloliso. Lokhu-ke ababalisi azange balithola ithuba lokuthi libakwenze. Bavela nje emakhaya abafundi bebe bedumela kuphela ibhuku bebhala olokhu abakubhalayo, kutsho ukuthi bazangena besebenzisa lolo lwazi.
Ngicela ukuthi uphosele amazwi wakho okugcina.
Bengukucela ukuthi aluba kusenzakala uhulumende ngawe uyazama ukuthi aginye ilitshe abesefuqela phambili njengeviki baqedise amalungiselelo ezezifundo lezo.
UDr Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ubexoxa loMike Hobe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukudingisisa okwenziwe likolishi leMelika kuveza ukuthi igcikwane lomvimbano elitsha elitholakala engolobeni lifunyenwe eChina njalo kufanele lihlolisiswe ngoba lingasabalala. Unkosikazi Meisaya Thabane owayelikhosikazi lowayeyinhloko kahulumende kulelo lizwe owetheswa icala lokubulala owayengunkosikazi womkakhe ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso ebail ngemva kokuhlala amaviki amathathu kulindawo.
Idola leZimbabwe ebele kusilinganiso se-1:57.36 lelemelika ngeviki edluleyo emkambo osemthethweni we-foreign currency auction liqhubeke ligugudeka namhla lapho isilinganiso lesi esiqongesaya 1:63.74. Lokhu kutsho ukubana idola elilodwa leMelika selilingana lamadola eZimbabwe aphezulu kwamashumi ayisithupha. Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe lokhu kuza ngesikhathi amanye amabhizimusi esisala ukwamukela ama-bond notes esithi afuna imali yaphandle kwelizwe. Le yinto esilethele uZulu ubunzima obukhulu. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukutshengisela kwezakhamizi zempophoma kobulawayo izolo zikhonona ngamavinkili ala ukwamukela imali yamabhondi kuveze sobala udubo soluhlangana labantu abanengi elizweni. Aba mabhizimusi bala ukwamukela ikakhulu i-$2 kuthi abanye ngababikwa bengasavumi ukuthengisa ezinye izinto ngemali yeZimbabwe ngoba befuna irandi kumbe idola leMelika. Le yinto esolwa inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi ukuthengisela abantu ngemali yakwamanye amazwe bona beholiswa ngedola leZimbabwe kulethela uZulu ubunzima.
Kulula ke uhulumende ukuthi akuqede lokho. Siyakhumbula ukuthi bevele sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe ndawonye singathi multi-currency system. Uhulumende aluba wegela kunjalo abantu besebenzisa imali zombili. Kwakuzaba lula ukuthi ke abantu bebone ukuthi bengenza njani ngaleso sikhathi amashopu babekwanisa ukuthi bengabona ukuthi banganceda njani kabantu abangalayo leyo mali. Sibone ngani imithetho kahulumende yiyo ephambanisayo ke ukusebenza kakuhle kwemali lezi ndawonye.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pedniko Pepe uthi okwenza abanye bathengise ngemali yangaphandle kuphela ikuthi labo bayabe bethenge lezo zinto ngemali yakwamanye amazwe.
Osomabhizinisi into abazithengisayo eziningi babe beziwode nge-foreign currency ikakhulu eSouth Africa, maybe abanye leBotswana. Abanye lezinye izinto abazithengisa khona lapha sibulezodwa eZimbabwe, amakampani lawo azenzayo aclaima ukuthi i-raw material bayithola labo nge-foreign currency, so bese bethengisa-ke nge-foreign currency. Okwesithathu-ke ukuthi-ke imali yeZimbabwe yona vele kayiselahlonzi ukuthi ungayigcina mhlawumbe ngithi ama-profits akho ungawagcina eyi-bond note. So osokusenzakala-ke yikuthi-ke osomabhizinisi angathenga izinto-ke esebenzisa i-foreign currency uyabe efuna ukuthi azithengisele nge-foreign currency ukwenzela ukuthi-ke imali yakhe ingabi lokudleka.
Lanxa kunjalo uMoyo uthi osomabhizimusi laba balakho ukulahlekelwa ibhizimusi ngoba bebalutshwana abazathenga izinto zabo. Uthi izisebenzi kumele ziholiswe ngedola leMelika ukuze zenelise ukuziphilisa.
Nxa ke bezaqhubekela phambili ke benika abantu imali abayiyalayo bona, sezizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngubani phela osezathenga ke ama-services kumbe ama-products akhe. So esiza kubona ukuthi amakhampani amaningi ke azavala.
Izisebenzi ezigoqela ezikahulumende kanye lezamankampani azimeleyo zithi kumele ziholiswe ngedola leMelika, nanku imali yeZimbabwe kayisathengi lutho. Sikhuluma nje abonge ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kwalolu daba. Izakhamizi emaphandleni lazo ziwisa ezimathonsi ngokoma kwempilo. Nangu unkosikazi Sithembile Ncube ohlala eGwanda.
Thina ngapha kwaDwane eMashuru Moshe silobuzima obumangalisayo. Ukudla sekusidulela ukudlula, i-corona ikhona yona, kodwa besisathi kumbe kungakabi lo muntu njalo ogulileyo kulesi sigaba sakithi. Kodwa kokudla khona siphakathi kobunzima, itiya sisayazi, siyahawula.
Lanxa uZulu ekhala ngamabhizimusi angasamukeli amabhondi, uBhebhe uthi basakhona osomabhizimusi abafana laye abathatha yonke imali.
thina abanye kwethu amabhizinesi silokhu sisahlanganisa ke imali ngenxa ukuthi kukhona engathi imisebenzi esiyenza ingala component ye foreign currency imisebenzi esiyenza ingala component ye foreign currency lati ke siyayibhadalisa nge local currency kube sokusithi ke i local currency lesibhadalise ngayo sibhadala ama bills kodwa imisebenzi ukuba kule foreign currency component lati ke sicharge ke ngemali yangaphandle kwamazwe
ngaphandle kokwala ukwamukela ibhondi abanye abezitolo bavikwa bethengisa izinto zabo ngentengo ephindwe kanenginengi nxa umuntu esebenzisa ibhondi kuthi angasebenzisa irandi kumbe idola lemelika leyo ntengo ibe phansi kakhulu Ngokunjalo uZulu laye ugcina ekubona kungcono ukuthi asebenzise imali yangaphandle. Kepha njengokutsho kweZCTU udubo lusuke lube sekuthini izisebenzi eziningi kazitholi leyo mali ngoba zihola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Okulungele izwekazi le-Asia kulungele elemelika. Lawo ngamazwi kaGloria Steele, uSenior Deputy Assistant Administrator we-Asia Bureau kunhlanganiso ye-US Agency for International Development, i-USAID. Ustili uthe injongo yalinhlanganiso e-Asia ikuncedisa uZulu walelo lizwe ukuze athuthuke njalo abe ngokhululekileyo. Wengeze wathi i-USAID iphathisa ikakhulu ilizwe le-Vietnam kundaba zokuthuthukisa amabhizimusi ngokucacileyo kungela nkohlakalo.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Vietnam ngelinye lamazwe alomnotho okhulayo kuloya mhlubulo. Lokhu sokuphathise kakhulu uZulu walelozwe ngoba usephila impilo engcono kanti njalo lele Melika lalo selithole umkambo omuhle kwezokuthengiselana. Kwele Indonesia, i-USAID isidlale indima emqoka ekuthuthukiseni ezamandla kagetsi. Ucho Ustil.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have
sesilesikhathi sisebenza le Indonesia ikakhulu kwezomlilo. Benelisile kakhulu ukuguqula inhlelo zabo kulolu hlangothi ukuze amagetsi atholakale. Lokhu kudale umkambo omuhle kakhulu kubatshali bezimali, hatshi abe Indonesia kuphela kodwa Labe Melika.
But for the U.S. investors as well.
Kwele Philippines ustili uthe i-USAID isekela ukuthengiselana ngobulembu be-internet i-e-commerce ikakhulu ukugcina imali i-mobile banking. Lokhu kubangele ukuthi abantu benelise ukugcina izimali zabo kalula kubomakhalekhukhwini babo. Kwenze njalo abantu benelisa ukuhlawulana emafonini kuthi labo abakunhlelo ze-social welfare labo sebethola uncedo ngalindlela. I-USAID izaqhubeka incedisa amazwe ase-Asia ukuze aqine kwezenotho njalo akhuthaze ukutshalwa kwezimali kunhlangothi ezizimeleyo i-private sector ngesiNgisi. U-Senior Deputy Assistant Administrator Steele uthe njalo i-USAID iqoqa ukusebenza labohulumende ukuze balole inhlelo zabo lemithetho yabo ilungele ukuphakama kwe-private sector.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxidus Jeremiah. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.